Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai anga ari mumutsetse pachipatara cheparenyatwa, amai Tsungai Ndonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCOVID-19 ndokuvasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera. Saka ndatane shungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard vatiwo semunhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid or uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoledge chakabawo avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana nevaheo kana neveCovid vozotibvunza kuti wai muri kufamba muchitakura chikafu at the same time hamuna kuvhakisinetwa. Ndizvo zvandituma ndise sei ndiuye pana.
Chitambira mamiriyoni maviri enhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Rumwe zuro ayo ndatiri kuMarsh West kuona kuine mitsetse yakakura ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura. MaZimbabweans ari kuona kuti nhomba iyi iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Muchamukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndoona sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCOVID-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 56 kana kuti 56 vakafa nechirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 229 kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave 62,373 kana kuti 62,383 zvichitevera kubatwa kuvanhu 2,156 kana 2,156 nezuro wakare. Kusvika zuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakange vave 748,808. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave 500,491 kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwokubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.